Vashaura nevatsigiri vavo pamudzenda webato ravo paZanu PF headquarters nhasi pamberi pemusangano wekomiti yepamusorosoro mubato ravo yecentral committee vamunangagwa vati ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kunyange hazvo vanga vachitobvunza mumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga kuti vakakunda nemavhoti mangani musarudzo idzi vamunangagwa vati kuburikidza nekukunda kwavakaita musarudzo hapana chikonzero chekuti bato ravo riumbe hurumende yemubatanidzwa neMDC vamunangagwa vadzokorodza izvi zvakare mumusangano wecentral committee
vanotaura nekuti toda kuita government of nationalism akarota iriko ngavamuke vobika nadhomeatatarira is the creation of wealth, creation of employment, investment in the country.
Asi munyori mukuru muMDC inotungamirwa navanelson chamisa vadouglas monzora vati vamunangagwa munhu ari kurotomoka vachiti sebato havana kumbobvira vati vanoda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa asi hurumende inombofanobata matomu kwechinguvana kana kuti national transitional authority
chekutanga ndechekuti isu seMDC hatina kumbobvira tati toda hurumende yemubatanidzwa takangotaura chete kuti matambudziko aamuno munyika akuda kuti vanhu vachitaurirana vaise musoro pamwe chete kugadzirisa matambudziko iwayo matambudziko eurombo hwapinda munyika kushayikwa kwemabasa kwagara kuripo uyezve kushayikwa kwemari nemishonga muzvipatara zvinhu zvaakuda kuti hurumende sekukoniwa kwayaita inofanira kunge yochitanga kutaura navamwe vanhu vanosanganisira isu wemapato ezvematongerwo enyika newemapato akazvimiririra pamwe chete nevanhu vemabhizinesi
pakamboumbwa hurumende yemubatanidzwa muna 2009 pakati pezanu pf neMDC zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwakanga kwaitwa sarudzo dzemuna 2008 idzo dzaive nemhirizhonga yakakonzera kufa kwenhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika kana kuti presidential runoff zvichitevera kukundwa kwakanga kwaitwa vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe nevaimbova mutungamiriri weMDC mushakabvuva morgan tsvangirai musarudzo yekutanga yemutungamiriri wenyika vamunangagwa vati vakapiwa masimba neveruzhinji ekutungamira nyika vakavimbisa kuti vachapedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pakupera kwemwedzi uno
asi iko zvino neZimbabwe is open for business
yes
kuwana rutsikiro rwakawanda kubva kunyika dzimwe takutanga kuti mafactories atenge michina mitsva and that requires foreign currency iko zvino izvi more cars have come into the country industry is coming up so consumption yediesel kana yepetrol is now more than double pane yakanga iripo saka muchiona kadai but ukaona pane kuzoti pane tiri pane diesel apaaaazopera mwedzi uno tagadzira kune kuzisina mafiu because every time inaso
muri huti baba
daraja ishandisa 2.2 million liters per day ikozotapa 4.8 million liters per day
asi vamonzora vati veruzhinji vanofanira kutenda maruva vadya chakata sezvo vachiti hurumende yezanu pf haina chaichatarisirwa kuti ichagadzirisa
nyaya iripo ndeyekuti hurumende yavamunangagwa yaane gore yaane gore ne 1 month yavapo asi hapana chayati yaita hurumende iyoyo inongotaura chete kuti tichata zvakati tichata zvakati tichata zvakati iko zvine diesel rekurimisa chairo kuvarimi vedu hariko mafertilizers acho haako kana zvinenge zvauya izvozvo zvinongopihwa kune shamwari dzezanu pf saka chinhu chiri kutinetsa zvikuru uyezve vanhu vedu vari kutambudzika zvikuru saka hurumende iripo iyi yakundikana hurumende iripo iyi yatadza tangataudzwa kunzi kana vamunangagwa vapinda vangotipe zvinhu zvese zvichataka kunaka asi tiri kuona kuti nhamo iri kunyanyisa
panyaya yekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro mumwe wevatevedzeri vavamunangagwa vaKonstantino Chiwenga avo vari kutungamira bandiko rehurumende riri kuona nezveupfumi hwenyika vati sehurumende vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaone kuti chii chingaitwa kuti mitengo yezvinhu idzike vachiti hapana chikonzero chokuti varambe vachikwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Izvi zvatsinhirwawo navamunangagwa avo vati vachashandisa musangano webato ravo wepagore uchaitirwa kuS Godini kutsvaga nzira dzekugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro iyo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru pamwe nemamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekushayikwa kwemishonga muzvipatara. Asi vemabhizimusi pamwe nevanoita zvemishonga yemuzvipatara vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvinetse munyika idambudziko rekushayikwa kwemari yekunze yavanoda kutenga zvinhu pamwe nemishonga kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.